Mataya nevanhu vatambiri veZimbabwe gumi nevanomwe vaifanira kuenda kuGermany kumakundano International Combat Organization World Martial Arts Championships svondo rapera asi vakakundikana nemhaka yekunonoka kuwana magwaro avo ekupinda muGermany mushure mekumboshaikwa kwemari yekufambisa. Mataya oyo anove mukuru weZimbabwe Ninja iyo yaendesa vatambi kuGermany anoti vakanonoka kuendesa magwaro avo ekufambisa. Kumakundano aya Mataya anoti aifanira kudzivirira mukombe wake uyo akatora kuEngland muna 2023 asi mukombe uyu wakazorwirwa nevamwe iye asipo.
Taito iyoyo sezvo tisina kukwanisa kuno defenda taito yacho inenge yakatorwa nevamwe, asi tinoshuvira kuti mugore rinotevera ramangwana tikabudirira kuenda tichatama nepatinogona napo kuti tidzorere panzvimbo.
Mutambo wekobudo uri mugungano rimwe chete nemitambo yemartial arts yakaita sekarati, taekwondo, wushu, kickboxing, nijitsu, kung fu nejudo, asi iwo uchanisa zvombo zvakasiyana siyana. Mataya uyo ane bhande re5th dan black belt mumutambo weokinawa kobudo anoti vatambi vechidiki vaaifarira kuenda navo vakarasikirwa zvikuru nemukana wavo wekutanga wekuipa makundano epasi rese aya, asi havasi kuora mwoyo nazvo.
Ya, munoziva kuti kana munhu wakatarisira kuti uri kuda kuita chakati zvatadza kuitika.
Mugwaro ravakatenderedza Zimbabwe yaifanira kuendesa kuGermany kwekare vatambi vechidiki vasere pachikwata chevatambi gumi nevasere vaenda kuWorld Championships uku. Mumwe wevatambi vaifanira kunokwikwidza kumakundano aya Vincent Fambira anoti akabatikana zvikuru nekutadza kuzadzisa rwendo urwu.
Tokunzwa kubatikana nekuwadza zvakanyanya tichakakundikana kunokwikwidza kumutambo weGermany waikwikwidza nyika dzepasi rose, asi zvakadaro ndinotora mukana iwowo kuzvisimbisa kuti takaona mukana wekuti tiwedze kugadzirira kuitira mumwe mutambo ingazoya kumberi.
Mutambi wechidiki ane mukombe weMr Zimbabwe Novice wemutambo weBodybuilding Spencer Mtona uyo ari kugadzirira kuenda kuZambia kunokwikwidza anoti zvinorwadza kurasikirwa nemukana wakadai wapedza nguva refu uchigadzirira.
Ichenezve futi nomuzimbabwe uchimanje kuti unoda zvinhu zvakawandisa mambacho mamwe masacrifice kuti ukwanise kunge uchiita se uchinoachivha something kwaurwuyeni. So kwandire nini zivi yangu inini ndorwadziwa zvikuru.
Mataya uyo akatora mukombe weZimbabwe Sports Person of the Year muna 2018 anoti chinangwa chake ndechekuti kobudo itambwe kumativi mana ese enyika uyezve iite mukurumbira semitambo yakaita senhapfu. Mataya anoti iye nevatambi vake vave kugadzirira makundano akasiyana siyana achaitirwa kuColombia, Malta, England nekuWales gore rinoya vachiedza kunzvenga zvakakanganisika rwendo rwavo rwekuenda kuGermany. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reSports and Recreation Commission sezvo mukuru wecommission iyi muzvare eletanenga Mata vasina kupindura mibvunzo yedu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.